Nyengo dzedu dzare kapuita kubasa niye kusahwisisa kwehurumende kuti vavape mari yavo iri muUnited States dollars. Munoona kuti zvinhu zvekukwira muZimbabwe zvakwira neover 300%. Mari yavari kutambira yavashomasa, zvinhu zvacho zvinotengwa mumashopu zviri kupera, zviri kubvutidzana. Saka nhasi ndo payday rematicha. Iye takazivisa hurumende kuti kana tichinge tisina kutipa maUS dollars musi wa2023 hatisi kuzoenda kumabasa. Maticha achiitawo bishi rekumhanya nevamwe kuti vakwanise kubata zvishoma zviri kuwanikwa zvasara kumashops, vakwanisewo kuwanawo pavanoda kuchinja mari yavo kuti iite maUS kuti vakwanise kutengawo madrugs evana vavo sezvo mamedhiko ebhera asashandi. Ndo mazuva mairi watakani kuradza kunyunyuta nekusapuwa mari yedu US dollars. Iye iriyo mari yatakanegoshita muna 2024 nehurumende. Hurumende yaitekuti unfair labor practice yekuti vaakutitambirisa mari yatisina kumbowirirana.
Saka iyi nhengo dzenyungani dzamunofunga kuti hatina kuenda kubasa nhasi?
Vanhu vaisina kuenda kubasa nhasi tikaisa estimate yedu vatakombaila from survey yataita makuseni yasvika 75%. Yemembership yedu yose inodarika 35,116 ndo uwanda hwemembership yedu. Saka pane survey yataita taona 75% yavo haina kuenda kubasa zvachose.
Asi munofunga kuti zvine zvazvinobatsira here kusaenda kubasa musiri kuita hurukuro dzekugara patafura nevamunoshandira?
Hatina kumbobvira taramba kugara pasi nevatinoshandira. Takanyora mapetisheni asingaperi tichikumbira nyaya iyoyo yekuti mari yedu ngaiuyewo iri maUS dollars tikwanise kuoraramawo sevanhu. Vakaisa zvikuti munzeve vakatadza kutiteerera. Isusu ticharamba tichiita izvozvi kana vachinge zvisina kuchinja pfungwa dzavo. Ticharamba tichisimudza madziya tichiwedzera kuita zvimwe zvinonyanyovarwadza kusvikira vakwanisa kutiteerera chichemo chedu. Saka tinofara nekuti izvozvi tautaura nemamwe organizations tichange tichienda mumastreet protest pamberi apa. Nhasi tichanyora gwaro ravaenda kuna minister wefinance zvakare timurimainda maproblems atinaro tichiita kuti vakwanise kurivhiwa 2% tax yavo nenyaya yemasalary regime yavo vakupa matiivo sevanhu.